Mutongi wedare mzware Gertrude Mayonyese wapi wa magwaro wikivazisa nezo kudzingwa kwa obasa nasi mangwanani mushire mekunge wawani kwa waini mosa yukta zakita basa ne mazu. Mzware Mayonyese vanga wakamiswa basa kuvamuna gumi guri we gorera pera. Vajitaura ne Studio 7 parunare mukuru mkuru wewa tongi we matare vamishirot guwa mombe wavuma nezo kudzingwa kwa Mzware Mayonyese asivati avana shwaka wanda shwange vachikwanza kutaura pansoro penya i sezo wati vangi vasiri muofisi. Kudzingwa basa kwa Mzware Mayonyese, kunouya mushure mekunge gore rapera, vakapa mutongo wekubvisisa faindi yemazana mana emadhora, kune mumwe murume aive awanikwa aine mhosva yekuba mombe. Zvinonzi murume uyu, vaFelix Mujuru, vaive vapa Mzware Mayonyese mari, yekuti vapiwe mutongo wakareruka uyu, pane kuti vaende kujere sezvinofanirwa, kana munhu abatwa aine mhosva yekuba mombe. Dare repamusoro High Court rakaongorora mutongo waMzware Mayonyese rikapidigura mutongo uyu richiti vamujuru vaifanirwa kuenda kujere kwemakore mapfumbamwe sezvinofanirwa uye rikapawo mutongo wekuti Mzware Mayonyese vambomiswa basa nyaya yavo ichiongororwa kusvika pakuzodzingwa basa kwavaita nhasi. Pasi pemitemo yeJudicial Services Commission, Mzware Mayonyese vanogona kupikisa kudzingwa kwavo basa mukati memazuva makumi maviri nerimwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna Mzware Mayonyese panyaya iyi. Veruzhinji vanowanzochema chema nerekuti vashandi vekumatare edzimhosva kusanganisira vatongi nevachuchisi havaite mabasa avo nemazvo uye vanoita zveuori. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.